Varimi vakawanda vanoti vari kutadza kuita basa ravo zvakanaka kuburikidza nekushaikwa kwedhizeri rinoshandiswa nematarakita pakurima minda yavo, pamwe nekudhura kuri kuita mbeu nefetereza. Mumwe wevarimi ava vatedius Mamombe, avo vane purazi riri kugoromonzi, vanoti kunyange hazvo mvura yave nemasvondo maviri ichinaya, havasati vave neurongo hwekuti basa ravo vacharifambisa sei muminda yavo, sezvo vasina mari yekunze iri kudiwa nevezvitoro zvinotengesa mbeu nefetereza.
Isusu hatisati tarima because mbeu iri kutengwa neUS and iri kudhura, fertilizer yacho iri kudhura, mishonga yacho chaiye chaiye iri kudhura. Saka hatisati takwanisa kurima pari zvino. Saka takatomirira kudai zvinhu izvozvo zvazviri zvisinikadhuri tatotanga kurima. Saka hakuna kwatinowana mbeu nokuti inotengwa neforeign currency, hakuna kwatinowana fertilizer nekuti inoda futi foreign currency nemishonga zvese.
Izvi zvinotsinirwa nemukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria.
Pakangomuka maprize akwira ezvinhu zvose kumainputs anodiwa kubva kumbeu kufertilizer kumachemicals uye nekubatana nokushayikwa kwedizeri rokurimisa. Saka ndima yagadzirwa iko zvino navarimi kunyanyanya vaya vanoshandisa matractor, ndima yagadzirwa iko zvino ichiri duku zvikuru tichikompeya nemakore apfuura. Saka ruzhinji ruri kutoshayiwa mafuta acho chavo chavo ekurimisa. Ndo dambudziko guru rokuti ndima yaita duku. Mainputs achidhurawo, varimi vakawanda havasi kukwanisa kumawana. Vachawana mainputs akaita sekukwana ndima dzavanoda ndovaya varimi vari pamaskims akaita secommand agriculture kana zvecontract farming. But vaya vanonge vachida kuzvirimira nemari dzavo kana dzekunokwereta kumabhengi, tiri kuona kuti ikokoko ndima dzaita diki nenyaya yekuti vana vakwanisi kuti vawane mari inoenderana nezviri kudikanwa uyewo nekumhanyisana nenyaya dzedhiziri. Ndoda muswara yenyaya kunetsa.
VaZakaria vanoti gohwo remwaka uno richange riri pasi zvakanyanya sezvo varimi vazhinji munyika vasina mafuta ekurimisa akakwana, mbeu pamwe nefetereza.
Kana murimi wangu uchiti gore negore unoita 10 hectares, gore rino nekudhura kwaita mainputs pamwe unodzoka kuita 5. Izvozvo zvinodzosawo futi chigohwo redu regore rose. Uyewo kusafambiswa zvakanaka kwemainputs nekushayikwa kwedhiziri sezvo tiri kutaura izvi, ndima dzichaita duku. Zvese izvozvo zvinokontributa pakuti gohwo richange riri diki. Saka takatarisa kufamba kwatiri kuita, kunogona kuva navamwe vachaitawo zvakanaka, asi overall tiri kutarisira kuti gohwo ringe rakati dzikei zvishoma. Handingazivi hangu mafiga pari zvino nekuti hatisati tasanganisa zvese zvinotipa kuti tive nemafigas.
Murimi wekumanika land uye vari zvakare munyoro anoona nezvekurima muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaValentine Ziswa vanoti veichokwadi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Gohwo regore rino richanga rakaderera zvakanyanya. Tikataka kupinda mumwaka watiri kuteera wa2019, gohwo rembeu dzese richanga rakaderera zvakanyanya. Sekuona kwangu inini zvichida even kuita less than a quarter of what we produced last year.
VaZakaria vanoti chimwe chaderedza gohwo remwaka uno makonya ari kudya chibage munzvimbo dzakawanda, zvikuru sei kuchipinge, pamwe nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze.
Zvegohwo remwaka uno zvabva zvabatana zvikare nemamiriro ekunze nekunaya kuri kuita mvura. Mvura yedu gore rino haisi kunaya semunayiro wainofanirwa kuita. Yanonoka kutanga sekuona kwatinoita, uye nekunaya kwayo haisi kubva yanaya kwose yatinoti distribution yayo. Kune dzimwe nzvimbo iri kungoti yangonaya zvishomanini, kumwewo yati one day, but still zvakamira zvakadaro. Hakuna kwatingati uku ndokwanaya mvura zvinoenderana nemwaka imwe yese. Saka izvozvo zvemvura zvinogona kuderedza gohwo. Tochizotarisa nyaya dzakaita zvirwere, tava nemareports anobva nekuchipinge iye zvino yekuti kwanga kwakatodyarwa kare vakaita dry planting pakatangawo kunaya mvura kwavo ikoko chibage chasumuka. Fall armyworm ndobva yachiti nacho. Izvozvo zvekare zvinoderedza gohwo riya.
Vaziswa vanoti hurumende haisi kubata zvinehudza munyaya yekurima sezvo vachiti vakapiwa minda havasi kupiwa zvekushandisa zvakakwana. Vanotiwo chirongwa checommand agriculture hachina kwachiri kuenda pakatariswa kuvharwa kuri kuda kuitwa imwe yemakambani ebatsira hurumende nemari yechirongwa ichi yesakunda holdings.
Command agriculture sekuona kwangu ini ndiyo dambudziko guru rakapinda muZimbabwe. Command agriculture inopa vanhu tarisiro yezvo vasingazowana. Nguva zhinji Command agriculture mbeu dzinouya nemafertilizer anouya way after the season is over zvinononoka kusvika, but gore rino varikupopswa zvichauya asi kazhinji zvepesa zvakuya. Pamwe murimi anopesera apuwa mbeu orega kupuwa mushonga wesora, mumwe musi anopuwa fertilizer orega kupuwa orega kupuwa yeopo yepasi orega kupuwa yepamusoro, mumwe musi atanga kupuwa yepamusoro depending kuti vatanga kuwana chiivo kuministry kwavo. But we must also remember kuti command agriculture inoraranwa nemasoja, the experts there the agriculture havana influence yanyatsokwana sekuona kwetinoita. Saka zvichaita kuti also kurima kwedu kwemafarmers kudzikire uyezve negoho redu ridzikire.
VaZakaria varikukurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu munyaya dzezveupfumi kuitira kuti varimi vakwanise kuita basa ravo pasina zvibhinga mpinyi.
Economy yedu haina kumira zvakanaka nekuti ane US dollar chairo cash ane mutengo wake, ane kadhi achida kuswipe ane mutengo wake, ane mabond notes ane mutengo wake. Chinhu chimwe chete ichocho chatiri kudzama kuda kuti tigadzirise tose. Saka nyaya iyi inoda kutogadzirwa kumusoro, hurumende ichitarisa kuti zvinoita kuti economy imire inzi yati yamira yanyatso kuti twaso ndezvipi. Varimi vari ready kurima, asi chavanoda varimi kubatsirwa kuti vagone kuti kana vachida kutenga mainputs vanomatenga nenzira iri nyore, kana vachida zvekare kuti vawane diesel rinofanirwa kungowanikwa diesel, harifanirwa kuva chinji noshamisira munyika kuti uyu une diesel uyu hana. Saka zvinhu zvinodriva economy zvinofambisa economy, saka izvozvo zvinoda kuti zvigadzirwe. Asi kugadzirwa izviri kumusoro chaiko, hatingasweri chinzvenga nzvenga, zvoda kugadzirwa nechekumusoro chaiko.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekurima vaParents Shiri kutinzwe urongwa hwebazi ravo hwekugadzirisa matambudziko ari kusangana nevarimi. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende ichaedza kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwedhiziri nepeturu mukupera kwemwedzi uno, uye vachagara pasi nevemabhizimusi kuti vaderedze mitengo yezvinhu.
Asi iko zvino Zimbabwe is open for business.
Yes.
Wana rutsikiro rakawanda kubva kunyika dzimwe. Tautanga kuti mafactories atenge michina mitsva and that requires foreign currency. Iko zvino izvi more cars have come into the country. Industry is coming up. So consumption ye diesel kana petrol is now more than double pane yakanga iripo. Saka muchiona kadai pati kuona pane kuzoti pane tiri pane diesel apa pamba ndazvona by panizopera mwedzi uno itagadzira kune kusisina mapa.
Kudzamara hurumende yagadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nekudhura kuri kuita mbeu, fetereza nemishonga yesora pamwe neinoshandiswa nevarimi kudzivirirwa zvirwere kumbesa dzavo. Varimi vacharamba vachingochema zvichazoita kuti matura enyika aserere munguva pfupi iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.